chokutanga ndechekuti zvakaitika muna November 2017 maprocesses maviri anga achiitika at the same time. Process yekutanga ndekuti vechiuto asi not chete vechiuto, vechiuto ane nhoroondo yomuzana nemuzipra nemuzapu yatingati zanla and zipra element in the army dzakapindira mufactional fighting yanga ichiitwa muzano pie vachora divi ravakarerekera. Chechipiri ndechekuti masoja achiita zvaakaita zano iyo pachayo the political party yakatora matanho okubvisa vamugabe nevamwe vavo nomukadzi wavo kubva muzvinzo zvokutungamira.
Tinoona here sokuti ZANU PF ingadaro yavhunduka kuti kusiya kwava mutinhiri vachienda kubato idzva kungangodaro kuchavabvutira vatsigiri vavo?
Ndezvechokwadi kuti ZANU inenge yavavo divided nokuti vamutinhiri vanga vari minista resident minister wamashinal and province saka vanga vari mumusangano. Asi chinhu chikuru chamunofanira kutarira panyaya iyeyi, vamugabe vanenge vane kapfungwa kokuti munhu anotonga Zimbabwe kuti munhu anotonga Zimbabwe anofanira kunge ari munhu womumashinaland provinces either west central oro east. Ndodambudziko raita vamugabe nezvakamawana vatarira umwe munhu wofuto womumashinaland kuti atungamire chipati chavo ichechi.
Kuchange kuine musangano wava munangagwa navachamisa tuva kumhirizhonga nekurovana nekunyombana kuri kuitika mubato remdct, mungati wokudii nazvo kuti ZANU PF yaakutora matanho ekuti ipinde mumusha wemdc vaidzikadzirisa nyonganyonga dzirimo?
Chamisa akaenda kumusangano uyoyo anenge azova mafuta eshatu anenge agota moto wembavha nokuti isisu tinoti charity begins at home. Muzanu munoitwa violence. ZANU yagara iri bati yeviolence. ZANU yakaita kukura hundi. ZANU yakaita violence ye2000. ZANU yakaita violence 2002. Asi chimwe chinhu chikuru chitsvambe kuna Naikupe Naikupe nachamisa nevamwe vanhu vekuru vemdc kuti ndo zvinoitika kana mukasagadzirisa zvinhu zvomubamini zvakanaka. Munovimbwa nemakava nemakudo achiti huya tirime munda. Makamboona gudoro nemambudaku.